tingati zvirikuitwa pa mutemo asi mutemo wacho weEden Council of Eight unofanira kuti unge wa unofanira kuenzaniswa ne constitution nekuti constitution yakapa iyo masimba edevolution kuma local authorities. Saka ma local authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo wekutaurwa kune inonzi local government board ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani mazita ainenge apiwa nevekanzu yacho inenge ichida kusarudza.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here neUrban Councils Act yamuri kutaura?
Ini ndanga ndisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakaramba kunge vachiapplya. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, zvine zvichireva kuti mutemo unenge usina kunyatsokuteedzerwa zvakanaka. Nekuti dimburo guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatewa zvichienderana nebato rematendero enyika raanowirirana naro. Dimburo redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo uye hapana kusarura kunofanira kuitwa zvichitariswa kuti munhu ari webato ripi.